anoenda mberi kwedu orwa undoi tikati ishe jesu igamba redue anoenda mberi kwedu orwa undoi ndokurwira undo undo urere
amazing.